mumwe vanhu vaenda kunonyoresa nhasi muHarare kuti vagovhota mutarudzo dzegore rinouya vaEnoch Mukudu avo vanogara musha weGlenview vati nzvimbo yavanzi vachazovhotera hisi munharaunda yavo.
Ini ndasvika ndikanyoresa pandinogara vakaita data capturing vakaisa mucombuta vakandibvunza kuti ndizvo here zvinhu zviri zvavanyora kuti ndizvo. Asi chazondishamisa ndechekuti pazoprindwa slip ndaona kuti polling station yavandiisa haisi muconstituency mandinogara.
Mumwe mugari wekuBorodale vaEdmore Manyofa vati zviri kutora nguva yakareba zvikuru kuti munhu anyoreswe semuvhoti sezvo vachiti vazhinji vari kunyoresa vanhu sevavhoti havana ruzivo rwakakwana nemichina yavari kushandisa pakunyoresa vanhu sevavhoti. VaManyofa vati izvi zvichaita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa kana zvikasagadziriswa.
Mukoma zviri kutora nguva yakareba, munhu 1 anogona kutora 15 minutes bhozi kune vamwe mbuya varimo patanhausa pana mbuya varipo vatitange vari kudzidzira kombiyuta vati zvekutobaya kombiyuta, saka zviri kutora nguva hombe kuti vanhu vese vapere kuita sei kupera kwezvikiri yanga yatanga iri diki bat kwezvezvikiri iri kukura nenyaya kuti zvinhu zviri zvinono kaita sei kufamba ipapo.
Mumwe mugari wekuchitungwiza muzvare Yvonne Muchaka vatiwo vakanyoresa semuvhoti nezuro uye vanoti vanotoresa mhiko kana kuti macommission of odds havasi kuwanikwa panzvimbo zhinji dziri kunyoreswa vanhu zviri kuita kuti vanhu vadzokere kudzimba vasina kunyoresa kuvhota.
Ini ndinogara kuchitungwiza North, dambudziko randakasangana naro nderekuti macommissioners ezek anga asipo papolling station, takangosvika tichiona mapurisa chete achingotudza kuti zvichaita zvichaita, asi takatozopedzisira tasiya zvisina kuita. Tikati regai tiendewo kuchitungwiza South at least kwatanzwa kuti macommissioners avako. Nhasi tasvika zvichinzi hatina equipment, haisi kukwanisa kupika our polling station, saka tahatazongosiya. Tikati tozoona pazvinenge zvaitika, saka isi kutonetseka nokuti kana zeki isina kurongeka kudai tinozoita sei uye tichazorejista nguva i, because toda kuti titozviita iko zvinezvi. Asi kana vachitadza kurongeka ivo handizivi kuti vada kuti tiite sei. Manje tiri kutozorejista chete kusvikira zvanaka, saka zeki yacho ngairongeke, because ticharamba ichienda mumapolling station iwayo every day kusvikira tarejista kuvhota.
Zvichakadai mutauriri weMDCT vaObert Gutu vaudza vatori venhau kuti sebato vari kushushikana zvikuru nemafambisiro ari kuitwa basa nekomisheni inoona nezvesarudzo yezek.
Tiri kuona sekuti zeki basa iri vanga vasina kurigadzirira zvakakwana. Nzvimbo zhinji vanhu vari kushaya mamwe mafomu aya anonzi maVR9 fomu vanowanika asipo. Ndataura nezvaitika kusungiza South kwakaseke, kwokuti vanhu vanga vakaungana mhomho yavanhu vakaungana vosvika vonza zvinzi panapa hatina mafomu apera kwokuchipisa kudai. Toona sekuti zeki deno yaaedza nepainogona napo kuti ione kuti senda imwe neimwe inenge ichirejesta vanhu ive nezvakakwana, mafomu akakwana, macommission of odds ngaavepo. Tokwanisa kuvabatsira isu tine magweta akawanda, mamemba aparamendi akawanda, vana vamacommission of odds kana vachida vanongotibatawo parunhare tovabatsirana tonoita macommission of odds zvatakamheta pambare pakatanga zvinoizvi. Saka isu tiringokurudzira zeki kuti deno vawedzera capacity yavo. Dambudziko ratinaro nderekuti zeki doesn't seem to have adequate capacity.
VaGutu vatiwo havasi kufara nekuti havasati vakwanisa kuona pane dura riri kuchengeterwa mashoko kana kuti sevha inenge ichichengeterwa mazita evanhu vanenge vanyoresa kuvhota.
Tiri rushishiro kutadiyezi nezeki kuti tikwanise kuziva kuti sevha iyi inochengeterwa kupi. Pari zvino vatodza kuti tiri pahofisi yezeki pamahachikwanda mubuilding muno Harare, asi hatisati tagutsikanazve. Tichada kuti tiongorore nemacombuta experts edu, maexperts nyanzvi dzedu dzeict, toda kuti dzizokwanisawo kuonawo sevha yacho dzichiongorora kuti sevha yacho iri secure here, isevha yekuti tingati inochengetedza data zvakanaka here, haizokwanisi here kuvhiringidzwa kana kuita zvimwe zvakadaro zvokuda kuzobatsira nyaya dziriki. Izvo ndo zvatiri kugadzirira, tine nyanzvi dzakawanda chaizvo dzatiri kushanda nadzo dzezvemacombuta dziri kutibatsira.
Zvichakadai, nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 vari mumutsetso wekunyoresa kuvhota patown house kuti zvose zviri kuitika izvi hazviratidze kuti sarudzo dzegore rinouya dzichange dziri pachena.
Zvinotoreva kuti free and fair election chao chao inonetsa nokuti izvozvi zvimwe zvinofanira kuitwa nevanorejista vanhu. Vobvunza vanhu kuti wadhi yako ndeipi. Haisi shungiro yekuti munhu azive wadhi yake. Kana munhu anyora adresi yake, zvinofanira kuti vazive kuti uri muwadhi. Asi ivo vanoda kubvunza munhu. Zvoreva kuti pakaoma.
Vamwe vashandi vezeki vatataura navo vati michina yavari kushandisa mishoma zvikuru kuti vakwanise kunyoresa vanhu vemuHarare nechitungwiza pasina matambudziko sezvo nzvimbo idzi dzine mhomho yevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.